ndakataura kuti ini am a constitutionalist. Kambozvo. Zvinoreva kuti ndotevedza mutemo neumbiro remutemo ndinoritevedza chaizvo chaizvo. Zvakarezve ndinomwe wakarinyora. Avanotavo makuwa navo muchiti kuda shefu vangazowedzera makore aaboda handiti ndine ndima yangu yandakaipuwa nevaezivo kana yapera kuchaya mazotora ndima dzavowo azviwa. I'm in my second term and I already know the difference that is a Baba Chikaru, which one are in 2020, Kupita Uramu. So, Kanakunam and Okufunda, Bafu Nebu Kibobi. As this is Ozufu Kwanababa.